Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na uzedu za nasi china kurume 16-2017. Kanzuru ye Harare yoende ramberi ichiputa misika yevanotengesera zvinhu iyo inoti haisi pamutemo. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vorumbidza chirongwa chekusimbisa mabhizinesi evanhu vatema apo vavhura kambani yesimende kuMasasa. Nyaya yegukura hundi yotsviriridza kuMatebeleland panguva iyo bhiri rekupodzwa kwemaronda nekugarisana riri kuzeyewa neveruzhinji vachirishora. VaAhmad Ahmad vekuMadagascar vanosarudzwa semutungamiri wekafu vachikunda vaIsai Hayatunya vekuCameroon. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weUnited Nations Commission on the Status of Women uko kuri kukurukurwa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panamba zinoti 001-202-465-0318. Namba zedu zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redure VOA Shona.